Goma wasunga masikati ano kuma office kwao wasunga nemapurisa law and order mosha iri kunziva mangoma vakazvidza kana kuti vakashora vamugabe ichi chimosha chagara chiripo chinongoshandiswa chete kana vanhu vachida kudisturba MDC vamangoma sekuziva kunoita vazhinji ndiwo mumwe wemanegotiators global political agreement yedu ari zvino mafacilitators esadak ari muno muzimbabwe anga ari supposed kuona manegotiators edu saka kutorwa kwaitwa vamangoma kuitira kuti timu yedu inge yakashota kuitira zvakare kuti vangodisturba kugadzirira kuri kuita MDC musangano weall stakeholders conference uyezve vamangoma munhu wechokwadi saka ukaona vachi unga pane chokwadi chinenge chida kuwanzwa ipapo
pane matanho amuri kutorawo here sebato
pari zvino tangova pamagweta kuitira kuti magweta avabatsire kuti vakwanise kubuda asi inyaya yatiri kusimudzira patiri kusangana nevanhu vesadak inyaya yatiri kusimudzira zvakare hopefully kuti prime minister vachaisimudza napresident vanhu vanofanira kunzwisisa kuti hatisi tose vanhu vanowirirana napresident mugabe saka hazviite kuti titaure tisingakwanisi kuvashoropodza.